ngati tisise Zimbabwe Electoral Commission ma prize ye voters ro ira vari kutaura vacho re hard copy zvirimo mu statutory instrument 145 ya 2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti ibadarwe nemunhu kana achida voters ro commission saka mari idzodzo kana riri hard copy $1 per page asi kana iri electronic copy $200 for any role ndo inotaura kuti kana voters ro uchidiwa nemunhu riri hard copy anofanira kubhadhara mari inosvika iyo $1 per page kana equivalent ye tinawa wakatoapplya vanotodai kumakanzuri nekupi vakatobhadhara vanoda mahardcopy nekuti havasi vose vanokwanisa kushandisa madhande mutambi kana makombiyuta nokudaro iri electronic riripo zvakare kuti vanokwanisa kubhadhara iyo $200 achiona rinonzi electronic copy rinova commission ari kupedza kugadzira izvozvi kuti vanenge vakaapplya vachida iroro commission igone kuvapa access vakwanise kurianalyza nekuresecha payati kuti private portal uye kunika shure secommission tovamba tichitevedzera mutemo nekuti mutemo ndounotitungamira
chii chasvitsa kuti mutengo uyu unge uchisvika ku187,000 pavoters roll vamangwana
zvinoreva kuti mapeji avanoda ane vanhu vanodarika 5.8 million ane mazita anodarika 5.8 million remembe kuti voters roll redu rine mazita masini mavanhu zuva rakazvagwa adresi yepaanogara jenda yake zvinhu zvose zvo zviri muvoters roll saka mapeji anoda kuti ane 5.8 million entries zvinoreva kuti imwe nemwe peji yanga ichidiwa nevanhu vayo nechinhambo iri kusvika kumari iyoyo yamataura mukatira sevo vanodawo mawadi mamwe ma$200 vamwewo ma$20 madava maconstituency anosiyana nekuda kwemapeji amunenge muchida kana ari mahard copy
tiri kunzwawo iro sangano reelection resource center vari kuti vakutora matanho ekukuendesai kukoti kana kuendesa zek kukoti pamusoro pegwaro irori revavhoti nemitengo munotora sei danho iroro
chatingazivisa ruzhinji rekuti kana pane dambudziko maererano nemitemo yatinayo munyika izvozvo ikodzero yavo nekuti zvirimo mumbere wemutemo isecommission tisamirira kuti tinzwe kuti matare edumosva anoti kudii pamusoro penyu yacho asi isecommission basa redu kutevedzera mutemo semabudiro awakadii awakaita.